represent DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 12 ndira 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vanozivisa Zimbabwe Electoral Commission kuti ndivo vega muridzi uye achashandisa mazita ose ane MDC mukati. Mapato anokwikwidza anokurudzirwa kuti musarudzo atambire vanhu vanodiwa nevanhu kwete vanodiwa nebato. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanokurudzira veruzhinji kuti vatsigire mabhiri ekupa veruzhinji kodzero dzekuvhota zvakakwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vanyora tsamba kuZimbabwe Electoral Commission ZEC vachizivisa kuti ivo chete ndivo muridzi uye vane mvumo yokushandisa zita rekuti MDC, vachiti hapana umwe ane mvumo yokushandisa zita iri kunyangwe rakabatanidzwa nemamwe mazita. Vamonzora vati mazita ose emapato anosanganisa MDC 99, MDCN nemamwe ane MDC mukati mawo kusanganisa MDC Alliance ari pasi pavo. Mugwaro ravo kuZEC vamonzora vati vatungamiri vebato ravo vachabvumidzwa kutambira nekuzivisa ZEC vamiriri vebato ravo vachakwikwidza musarudzo pasi pezita reMDC nemamwe maMDC ose aripo. Ndivo vamonzora mbune. Semutungamiri webato ravo, sachigaro vebato ravo vaMorgan Komichi, munyori webato ravo amai Paulina Mpariwa nemunyori wezvesarudzo vaGandhi Mudzingwa vachiti hapana umwe ane mvumo yekuita izvi. Taedza kubata vatungamiri veMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa tikatadza, uye pane uyo atakwanisa kubata taudzwa kuti iyi inyaya yevakuru vane basa rekuchengetedza bato. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika ichishanda yakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari kukurudzira utungamiri hwemapato ezvematongero enyika achakwikwidza musarudzo yekutsiva nhengo dzakadzingwa mudare reparamende ichaitwa musi wa26 kurume kuti husiyane netsika yekuisa vachakwikwidza musarudzo vavanoda vasingatevere zvido zvevanhu vachavhota musarudzo iyi. Vangwenya vanoti nyaya yekuti vakuru mumapato vanomanikidzira vanhu vasingadiwe kuti vamirire mapato musarudzo yagara ichikonzera kuti vanhu vazopedzisira vovhotera vebamwe mapato kana kusatopinda musarudzo zvachose senzira yekuratidza kusafara kwavo. Vanoti bato reMDC Alliance rinofanirwa kupa mukana kunhengo dzakadzingwa muparamende neMDCT kuti dzikwikwidze zvakare sezvo dzakadzingwa dzisati dzapedza nguva yadzo zviri pamutemo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa kuti sarudzo iyi ichaitwa musi wa26 kurume gore rino, uye pane zvigaro makumi maviri nezvisere zvichakwikwidzwa munyika yose. Ngati nzwei hurukuro yaitwa na Jonga Kandemiri we Studio 7 na vangwenya.
Kana taka nangana ni batori MTC Alliance na achifangwe kuzi sineta Jonga nukuti pari wana wakapiswa wakaitwa record wakadaiziwa wakapiswa mparamet. Saka zino mtindo kana wano wacho wakapiswa wakatokera wali makandidates jisine ino kutista raono shen sanderipi neukundu wano wakakara walipo ya sunganya ni hazu kuneza asi zingangula ruti pane wangu wakasha tingangu tisemu zware miriam mshai wakasha lupa sozo neza kuti watunga mili besangano wano kumula kumke wane wano wano da asi matauro haitwa na wacha msendeo kuti wacha sato ya wano wano diwa ni wano singa zegu zanu pefu paichwa makwa katana kupa provincial election asi cho kwadi wajunga kuti zingangu la ruti watunga mili pene wano da so wangu na kaoti wano wasaru zemu wano da nukutindu wacha futu.
Mataura imi batore MDC Alliance wakanga wari po waka bishka pashigaro wari wa muru kutarisa watu wanafananga wa shingo zuka wa chikwi kwiza asi uka wakunenge kune wamwe wa gazi lira wakuti wanga wa chipindo wa mungu shigaro isho
isho kwa di kana zwagata ura azine tene kuti kungo zoga raka mustrakcha macho wongo tiwo wanu wari mustrakcha wanige wa chida ani nekuti mkuma jumazi wakara siki kama kureka hika kana wakanguiza wanu wasi kuduane wanu kuda kuza kuda MTC Alliance kuda kuza hapu kuda kuza anu ndonga ababa foteri wanu wacho lufunga sivanu wakazi wakazi sa wakana uchikoro kawa zise wone history chaka itika swacho zino itika aso itimembuwa uti wanu wanuduane wanu awanama capacity acho awanama resources asizwezo auda consensus kusha kuti wanu wano sarutu kwa vanzi wachi kwanisa kutiba miririre wanu wa sarutu lazine ilo kuti uruba tolipi wanu kwa sarutu we ne capacity kwete nukuti wanu kuna kumba masilo kanchete
totari sao nguwa iripo kuba na hati kushika nguwa ichari kwa sarutu ingwe inga kwa nirere wanangu wakida kutu wanga wachi kukwiki za kana mapato yezu matongeru wenye kakusha garutigiru
hapo ndu paka poshe kanya acho nekuti ngati rangare kuti mapa elections akanonoka aifangwe kunge achitwa 90 days after vanhu vabviswa muparliament asi inenge rekuti hurumende nezeki vaitaura nezvedenda recovid zvakazowozikanwa asi ndofunga kuti nini mapato kana ari mapato agara ari serious nenyaya dzepolitics vagara vane vanhu vavo vangava vakatarisira uyezve mavoters akagara akagadzirirawo asi chomwe zvauti seki akatadza kuti inyorese mafirst time voters chokuona kwangu ndonga time yacho ishoma asi nenge ari kuti by election iri muconstituency kana muwadi handifunga kuti ngatora nguva kuti mapato angachizivisa vanovota mapromises nezvidzidzo zvaangange vachida kuti vange vachikutsa munharaunda mavo.
Zvimwe zvamungakurudzirawo vemapato ezvematongerwo enyika vachakwikwidza musarudzo idzodzi dzeby election vangwenyu
chokwadi chiripo ndechekuti vajonga atide mhiri zvonga bumbiro remutemo redu rinobvumisa kuti vanhu vaite misangano vasangane vamwe vachikurukura mumapepanhau mapublic broadcast edu mwese tv saka hurumende wongaite uchidzidzisa zvakaitwa kuzambia nedzimwe nyika kangangovoregera vanhu vangoita zvavanoda vange vachikambeina mapatowo ngavazvibate tinoziva kuti pane chigumbu vamwe vakagumbuka vakatorerwa mazita asi ngatiratidze kuti tadzidza tabudirira uyezve tatarisa mberi neshure kuona kuti titora kuti zvibatewo kuti sarudzo yedu inge ichitarisirawo sesarudzo yakachena.
Nyanzvi mune zvematongero enyika ichishanda yakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri we Studio 7. Vatungamiri venyika dzekuchamhembe kweAfrica kana kuti SADC vari kuita musangano wechimbi-chimbi muLilongwe kuMalawi vachizeya mamiriro akaita zvinhu kuMozambique. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Pano mazuva maviri wakatanga nezuro Zimbabwe ichimiririrwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Musangano uyu wakatanga nekuita musangano wechimbi-chimbi weSADC Troika uchizeya mafambiro ari kuita zvinhu muMozambique zvichitevera kutumirwa kwakaitwa mauto kuMozambique kuitira kuti amise mabasa evanopfurikidza mwero. Musangano uyu waikokerwa nasachigaro weSADC Troika uye vari mutungamiri weSouth Africa vasirura Maposa. dzimwe nyika dziri mutroika dzinoti Botswana neNamibia. Asi mutungamiri weMozambique Vasilipe Nyusi vakapindawo mumusangano uyu sezvo vaifanirwa kuudza SADC Troika mamiriro akaita zvinhu munyika mavo. Pamusoro penyika idzi, SADC Troika yakanzwawo kunyika dziri kubatsira Mozambique kuitira kuti zvinhu zvigadzikane. Vachiwenga vari kuperekedzwa kumusangano uyu negurukota rezvekunze kwenyika vaFrederick Shava pamwe negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri. VaRamaphosa vakati utororo huri kuitika mudunhu reCabo Delgado idambudziko redunhu rose uye hunodzosera kumashure budiriro yakaitwa neSADC makore makumi mana adarika. VaRamaphosa vakati mauto akatumirwa neSADC akaisa kuti pave neruyamuro rwuri kuenda kunzvimbo dzine kusagadzikana muMozambique. VaRamaphosa vari kutarisirwa kuudza musangano mukuru weSADC nhasi zvakabuda mumisangano yavakaita iyo vaikokera nezuro sasachigaro weSADC Troika. Musangano wanhasi uchange uchikokerwa nasachigaro weSADC uye vari mutungamiri weMalawi vaLazarus Chakwera. SADC inotarisirwa kubuda nezvisungo pamamiriro akaita zvinhu muMozambique. Kuenda kwavachiwenga kuMalawi kwasimudza mibvunzo yakawanda. Mutauriri weMDCT vaWitness Dube vanoti kuenda kwavachiwenga kuMalawi inyaya yakanaka sezvo vachifanirwa kuwana mukana wekumiririra nyika.
Nyaya yekuti mutevedzeri wemutungamiriro wenyika ndiye ari kunomirira Zimbabwe inyaya yakatonaka zvachose, nekuti vatungamiriri vedu vese kana kuti makurukuta edu ese anofanira kunge achiwana mukana iwu wekumiririra nyika pane zvimwe zvikamu.
Vadhuve vanoti sezvo nyaya iri kukurukurwa iine chekuita nehondo, vachivenga ndivo vakanyatsokodzera sezvo vaive mukuru wemauto.
Tozotarisa kuti nyaya yacho iri kubatwa inyaya yesecurity yekuMozambique. Tinoromba rakanakawo nekuti vachiwenga vanga vari mutungamiriri wemauto munomu muZimbabwe. Saka ndiwo munhu chaiye chaiye angatobetsera kuti ape mazano kana kuti ruzivo rwakazara nezvekuti nyaya idzodzo SADC ingadzibate sei.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti kuenda kwavachiwenga kumusangano weSADC mucherechedzo wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muhurumende sezvo vave kuratidza kuti vane simba sezvo zvisati zvamboitika kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika apinde misangano yakadai.
Chokwadi zvinoratidza kuti pane kusagadzikana, nokuti tinoziva kuti makore ega ega adarika vamunangagwa vange vachitomhanya kukwira ndege kuenda kumisangano iyoyi. Saka tingangoti pane pfungwa yokuti sarudzo dzaiitwa dziya dziya dzemaprovincial elections dzakazonyakuvapatsanudza. Aindotaura isu chokwadi kuti apa zvinenge zvakutonzi aiwa rekatimboratidzawo masimba edu nekuti takabatsirawo kubvisa vamugabe.
Asi mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaKindness Paradza vanoti hapana chinoshamisa kuti vachiwenga vaende kumusangano weSADC sezvo vakatumwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vanogona kutuma chero gurukota kuti rivamiririre.
Mukuru wenyika purezidendi wedu vaMnangagwa vanogona kutuma mutevedzeri wavo kana umwe minista kuti anovamiririra magungano rakaita sairoro rekusatiki. Hapana chinoshamisira.
Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanopfuura mazana manomwe ezviuru vakatiza misha yavo mudunhu reCabo Delgado uye mazana nemazana evanhu vanonzi vafa mumhirizhonga iri kuitika kuMozambique. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Nhasi hurumende ichaita musangano nevashandi vayo
kukurukura pamsoro pemihoro yevashandi avo vanoda kubhadharwa nemadhora ekuAmerica. MuNewsday, mazana nemazana ezvizvarwa zveZimbabwe zvinodzidzisa muzvikoro muSouth Africa zvinonzi zviri kunyorera kuti zviwane magwaro emunyika iyi yeSouth African Educators Council Certificate kuti vasadzingwa munyika iyi mushure mekupera kwemagwaro avo eZimbabwe Exemption Permits. MuNewsday makare, vagari venzvimbo yakatenderedza Kariba neGande neLuunga muBinga vari kugara vakabatira ura mumavoko zvichitevera kupondwa kwevanhu vazhinji nevanhu vasingazikanwi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vanani vashamarari veStudio 7, tinokutendai nenhau dzamunotipa. Zita rangu ndinonzi Igwe Chirandu muHarare. Nhasi ndauya ndiri kutaura nezvayo ndezvakataurwa namutauri wedzidzo vataonga ndoo hongu. Tinotenderana navo pakuti tinofanira kuona remangwana revana vanofanira kudzidziswa, tinofanira kuona remangwana renyika vanofanira kudzidziswa. Vakataurazve nenyaya yekuti teaching is a calling. Yes, zvose izvi kwavari semunhu handingazivi zvangu kuti vane nzara yakafanana here nevamwe vanhu, asi ndichizvitarisira ndiri kubazi remaunions vanomirira vashandi. Kazhinji kacho anoguta haatarisi ane nzara, anoona sekuti vari pa same level, zvinhu zvakangonaka. Saka zvekuti anzi ecalling, inkurasoziva kuti kucalling kunonyanya kutaurwa nezvecalling kuchurch, kumachechi ukowo kumadzesondo ndo kunotaurwa nezvecalling. But ukatotarisa futi kuchechi kwacho ikoko, calling yacho yanga iriko kare. Mazuva ano kuti mufundisi kana kuti mukuru wechechi anzi ungori kucalling, haana chaanopiwa kana kuti love offering yaanopiwa kana chaanongopiwa kadi, mwana wake anorarama sei, iye anorarama sei nezviriko mazuva ano nemamiriro akaita kunze.
Pastudio apo mwakaita wanana mukoma Jonga nana mukoma Hwande, totenda nebasa remunotipa apo, news dzakanaka dzegusa ruzhinji. Inini ndiri kutaura hangu baba chamisa kuti ngaaone zvokuita, ngaaone mhandi dzatotanga kaidzi. Ana Mwonzora kuti tode kuti MDC Alliance iwaiti MDC Alliance aizikani, inozikana MDCT. Saka mwakuona manji kuti akude mutupo wedu tiri kufambe nawo. Saka baba chamisa semunhu mukuru plasi semunhu wevanhu ngaasavhunduke chati kwati, ndiri kuti una baba chamisa ngaagadzirise nyaya dzezita, sarudzo dziite, zvinhu zvese zvaakirikite kuti vana Douglas vasava nechanza. Ndo zvendinotaura kuna baba chamisa vangu, ndatenda nditumira joke kuSouth Africa.
Pamusoroi ndidhivha paJohannesburg, ndidhevhid paJohannesburg. Ndine mashoko maviri matatu kuna vamonzora. Kunai vamonzora, munodirego kubviswa katiyo? Kumadirego kuzorwa madhaka musina kutamba nawo, maangoti kwati kwati nemukomana uyu kana nemudhara uyu, muchida zvenyu kusvibiswa. Ko iwo mweya wacho unoenda kuti mutize kwakanaka muchienda kwakaipa? Mweya rudzii wo mweya wekuzadza dumbu muri mumwe chete? Saka imuchitarisa munoti zvizvarwa zvezimbabwe zvese hazvitooni, hazvione matakanana amuri kuita. Ukuru hwacho munohuda huchiteerwa nani? Haiwa Monzora, ndiani anoteera ukuru hwenyu? Munoti makarasike zvinhu hazvi kusaunda izvi, hazvi kutombosaunda izvi. Uyavaa kuti politics dzinedzo chitsotsi dzeidzo kuzvakadumbu kenyu muri one, but rudende rwese ruchifa nenzara.
Apo apo Studio 7 wawande, murisei. Ndisatenda kuchoni murisei, muwande harisei vamwe kurisi kuku kumuru taichiti. Ie mamuka 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 ile wana mkoma junga parsi pa studio 7 na wana mkoma tanuka andi ile studio 7
makadi we studio 7 nimosema katere ini ndinaitwa Paul Alberto ndinobva pao somba maramba pfungu nyaya kataurwa na vamonzora takainzwa yakanaka pakutaura kwao nokufunga kwao asi iwo kana anga vachiti vane moyo nechido chekuti mhuri yezimbabwe igare zvakanaka sei vakarikowa maelected MPs and councillors vakagadza vavo vavanoda nhasi uno ndopwanyirwa misika zvisina kana notisi yekuti chimbobvisai apa nekuti pamakavakira matakshop yenyu nemisika yenyu hapatenderwi nehurumende yenyika kana vari macancellors ane mwoyo yekuti mhuri yezimbabwe igare zvakanaka saka vamunzora ngavambokanganwa kuna president chamisa ngavambokanganwa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvakaitika mumitambo yeAfrica Cup of Nations kuCameroon nezero chipiri. Algeria 0, Sierra Leone 0, Nigeria 1, Egypt 0, Sudan 0, Guinea-Bissau 0. Mitambo ya nasi chitatu yakamira seizvi. Tunisia ichatamba neMali. Mauritania ichatamba neGambia. Equatorial Guinea ichatamba neIvory Coast. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemutevedzeri wavo amai Kamala Harris vakashanyira dunhu reGeorgia nezuro vachikurudzira kuti dare reparamende yeAmerica kana kuti Congress ipasise bhiri rinopa vanhu vose kodzero dzekuvhota. Matunhu mazhinji muAmerica ari pasi pemagavhuna ebato reRepublican Party ari kudzika mitemo inogoshesera kuvhota kwevanhu vechitema nemamwe marudzi asiri echichena. VaBiden vakati vanotsigira kupindudzwa kwemutemo wavanoti unopa simba kuvanhu vashoma mudare reparamende kuti vatadzise vazhinji kuita basa ravanenge vatenderana mudare iri. VaBiden vakati kana vanhu vakatarisa zviri kuitwa uye nemitemo iri kudzikwa nebato reRepublican Party mumatunhu eAmerica zviri pachena kuti bato iri harisi kufamba nenguva. Vanodzidzisa kutapa nhau paIndiana University mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti dunhu reGeorgia rinokosha kuna vaBiden nokuti rakavavhotera rikazovhoterawo masineta maviri akapa bato ravaBiden simba rekuita zvizhinji muparamende pasina rubatsiro kubva kune bato reRepublican Party. Ngati nzwei vachirondedzera.
Wa President Biden na wa Vice President Harris vari panzvimbo yakaoma chaizvo. Zvavari kuda kuita makata chaiwo ngekuti maRepublicans muSenate vari kuita zvimhinga mupindi zvezvirongwa zvida kuitwa navaBiden. Zvino vanhu vari kunhindike kuGeorgia vakabatsira vaBiden kuti vaudzide vari kuti iwo hamusi kushanda zvakasipa kuti kunzwe kuvota kune vanhu wese nekuti maRepublicans kuGeorgia nekune dzimwe mastates vari kuunza mitemo zvichazoita kuti zviome chaizvo kuti kunyanya vanhu vatema kuti vavhote paafrican american saka wari panzvimbo yakaoma chaizvo
sokuona kwenyu profesa chakakonzera kuti vaBiden vaende kunotaura nyaya yemavoting rights kuGeorgia chii isu tichiziva pane matunhu mazhinji muAmerica ari kuitawo mitemo inogozhesera vanhu vatema nevamwe vechirudzi kuti vakwanise kuvhota
kune zvinhu zviviri chinhu chekutanga ndechekuti Georgia vanhu vekuGeorgia ndivo vakavhotera mavhoti maviri musenate akazopa madhemocrats handiraiti zvavo majority rube asi simba rekutonga senate georgia yanga asina mbuwane vanhu wemadhemocrats masenata kwemakore mazhinji asi gore iro rapfuura iri kuna 2020 vakazozvikwanisa izvozvo rakanga riri basa rakaoma chaizvo kuti georgia ndiwo mastate aekusouth aiwanzosungurudza vanhu vatema chaizvo ndosi chekutanga ichi chinhu chechipiri atlanta georgia ndokumusha kwawamartin luther king akanga ari mutungamiri wekurwisa kuma 1960 maruramiro ekuvhota emaafrican americans martin luther king akangofanana nawanelson mandela kusouth africa kudano anorespectwa chaizvo saka ndo zvinhu zvisizvo zvakaita kuti waende kuGeorgia
makatarisa mberi uku profesa munoona sekuti vachabudirira here vaBiden namabhiri avo evoting rights avo
kusenate mabva maita mangange ngekuti mutemo wemusenate unotisiwo kuti mavhoti iwayo abudirire kunofanira kuva nemajority ye160 sezvakunoziva musenate vari 50-50 maRepublican ne50 maDemocrats zvinozopa maDemocrat simba ndechekuti vice president pamutemo anobvumidzwa kuvhota nemaDemocrats asi vanongovapa majority ye51 kuti vave nemajority ye60 vanoda kuti kuve nemaRepublicans 10 saka hapana kana muRepublican mumwe chete zvake achavhotera mapolicies aBiden abudirire ndo dambudziko guru ipapo saka handioni zvichibudirira
avo vange vari vanodzidzisa zvekutapa nhau paIndiana University mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vanozivisa Zimbabwe Electoral Commission kuti ndivo vegamuridzi uye achashandisa mazita ose ane MDC mukati mapato anokwikwidza anokurudzirwa kuti musarudzo atambire vanhu vanodiwa nevanhu kwete vanodiwa nebato mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanokurudzira veruzhinji kuti vatsigire mabhiri ekupa varuzhinji kodzero dzokuvhota dzakakwana tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.